tanga nechekuti vagumbo rakaenda papepa reherald online herald yadeclare mareporters ayo akuvhitanzi kuti uone zviri kuitika mukaenda ipapo ichakuudzai kuti zano kusvika kumatu kune maareas akafanana negutu kunana guruye and the rest of mashonaland central yanga isina kana maballot papers kunana gutu zvinonzi ivo vanga vaakutoti vanhu vashandise bond paper kumaconstitutions okugutu pakafanana nokunana mberengwa kumidlands province vanga vaakuti vanhu ngavanyore mazita evanhu vavanoda zvinoreva kuti ballot harichazi secret ende vanga vachiti izvo vanoshandisa mabuckets kuisa mavhoti kureva izvo kuti zvinotaurwa nezanu kuti inokwanisa kuita maelection muzuva rimwe chete manyepo chechipiri chimwe chataongorora isu ndechekuti mapresiding officers ari kuitisa maelection aya mapurisa nevafori kureva izvo kukanga huri pakati pemapurisa zana nevasori hauna kunaka nokuti mapurisa nevasori vanofanunga vachiita zvenyika vasingaiti zvebato mukatara paherald vanototaura kuti izvo kunana guru veku vanhu vanga vava kutoenda kudzimba kumafor mapresiding officers vasati atosvika pai pavazosvika vanga vava kutoti shedzai vanhu vave kuzovhota kureva kuti sarudzo dzavo hadzina kumira zvakanaka mumba mavo hamira kumira zvakanaka chimwe chimwe chataona ndechekuti mukatara maelections nezana ari kuitwai vanhu vacho vanofanira vachigadzirisa sarudzo dzavanacha vanosanganisira vashamu organizing commissariate wezanu naravamoyo vanotorowo muprimary saka ari kuitisa sarudzo dzezano ndiani
asika tinoona kuti ndiro bato riri kuti rakagadzirira kana sarudzo dzikanzi nezuro chaiye zvaakureva here kuti nokuti sarudzo dzenyika dzinenge dzaakuitwawo nehurumende idzi ndedzebato
aiwa chetinenge tichingoona chekuti vanhu vachida kuti mhirishonga yevari kuita izvizvi nokusagadzikana kuri muzano vanoda kuti zviitike munyika kana zvaitika mhirishonga iyeini nechibatobata zviri kuitika sarudzo dziyatobva dzabirwa saka vanhu vari muzanu tinoziva isu kuti muzanu mune mapato kana mune zvipato zviviri zvipata zvisingawirirani chamamujuru nechavamunangagwa saka chibato chevanhu vakaoma musoro chinana vamunangagwa nana vajonathan moyo nevamwe ndo chiri kuti ngatimaenda kumaelection zvisina kugadzikana kuti mumvonga mupopoti anenge achiitika yei vobva vabiridzira vanhu